musarudzo dzange dzakatarisirwa neveruzhinji dzaitwa usiku dzimwe nguva pasina magetsi vawashman muve vatendai biti naamai linet karenyi kore ndo vasarudzwa kuve vatevedzeri vavachamisa vaamos chibaya vadzokera pakuve murongi wemabasa uye amai pauri namupariwa ndo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai uko vavo bestole vachiitwa sachigaro weboka revechidiki vachitaura mushure mekuziviswa kwevatungamiri vatsva vebato vachamisa avo vakasarudzwa pasina anovakwikwidza vatenda vatsigiri nevakuru vakuru vebato nekwavati kuzvipira kwavo kumusangano wemdc vakatiwo vane chokwadi chekuti vatungamiri vasarudzwa vachakwanisa kuunza shanduko ichapedza matambudziko ari munyika vati vanofunga kuti nyika dzemuafrica dzine basa rakakosha mukugadzirisa matambudziko emuzimbabwe vakati munguva pfupi iri kutevera vachafamba munyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica nedzemhiri kwemakungwa senzira yekupa maonero avo pakuti matambudziko aya ogadziriswa sei asi vatiwo vachatora matanho avasina kuda kuburitsa pachena seimwe nzira yekugadzirisa matambudziko ari munyika
enew zimbabwe is coming handitauri kuti tiri kuronga chii chamunoziva nechekuti kana makore avako muchaona vanokuudzai kuti yoda kunaya murimi tarisa gore nagore rinokuudza nguva yekurima asi une nhamo yewesimbe ukaona gore unozowanikwa wabatwa nemvura usina amburera saka isu tiri kuziva tiri kuronga musangano wedu so that we are able to answer to the problems Zimbabweans are facing nyika haina mutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu nyika inofanira kuva nemutungamiriri akasarudzwa zvine ruzhinji rwevanhu ndokwatiri kuendako
vachamisa vati kuve mutungamiri hakurei kuzvitutumadza kana kuita madiro ajojina asi kuita zvido zvevanhu vakati kukundwa kwaita vamwe vange vachida zvigaro hakurei kuti vanofanirwa kurasa mbereko nekufirwa vadoma vamorgan komichi navahepi mochidziva nemazita vachivatenda sekuva muenzaniso wakanaka wekutambira kukundwa pamakwikwi ekuva vatungamiri vakomichi avo vakundikana pamakwikwi ekuve mumwe wevatevedzeri vevatungamiri vebato vati vatungamiri vasarudzwa kuda kwamwari vahepi mochidziva avo vakundwa navajob scaler kuve mutevedzeri wasachigaro webato vaudza studio 7 kuti vacharamba vachishandira musangano
vasarudzwa vasarudzwa ende vasarudzwa nevanhu vemdc saka isi nemufaro I embrace leadership yamukoma job scaler tichiti makorokoto kwavari ini sahepi mochidziva bvondo ndinovati aiwa ini ndiripo pane zvandaishuvira kuita ndinozadzisa nditaura naivowo tivapa kuti vaite izvozvo musangano wedu uchiinda mberi ini kumdc ndokumba ende ndicharamba ndiri mumdc tichisapota musangano wedu nekuti zvatakavinga kumdc its not about my positions but that fighting spirit yekuti tidile nedictator tidile nethemilitary junta kusvika tasunungura nyika yedu
muzvare taveta kumalo avo vaita mudzimai wekutanga kuvesa chigaro webato kubva zvarakavambwa vati zvimwe zvezvisungo zvabuda pakongiresi iyi zvinosanganisira kutambira danho rakatorwa namushakabvu morgan tsvangirai rekuti bato rive nevatevedzeri vatatu kuwedzerwa kwenhengo dzenational standing committee kubva pagumi nevaviri kusvika pagumi nevanomwe uye kuti bato iri ripinde munhaurirano asi vati nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve dzechokwadi
dzimwe zvezvisungo ndedzekuti congress iri kuteera ya 2024 tichasarudza vice president mumwe chete hongu nhasi tine mavice president vatatu asi kwata kuenda kuti tasara na 1-1 taitawo zvisungo zvokuti tofanira kutaudzana senyika ino asi chiripo ndechokuti ngatitaudzane mune muzokwadi kwete mabhuti atiri kuona ari kuitwa nezvaanhu kana tichida kuti nyika ienderere mberi mdc inotungamirwa nababa chamisa vanofanira kugara pasi naye tokurukura tiona togadzirisa sei
chimwe chisungo chabudawo pamusangano uyu ndechekuti hapana nhengo inofanirwa kuendesa bato kumatare isati yatora nzira dzose dzekugadzirisa zvichemo mukati mebato zvichinzi kana nhengo inotyora chisungo ichi inenge yazvidzinga mubato vacharlton hwende avo vakunda vadouglas monzora pakuve munyori mukuru webato vati vafara zvikuru nekusarudzwa uku vakavimbisa kuti vakazvipira kushanda navachamisa vachivatsigira pane zvose zvavanenge vachiita
irresponsibility yakakura chaizvo kuti unzi ndiwe wamunyore mukuru wesangano iri. Zvinhu zvatinovimbisa zvatinoona zvada vasarudzi vemDC vanga vari pano paCongress. Vanoda ivo munyori anenge asingaite sumuka tienzane na president. Vanoda munyori anenge achisupporta president nevision yavo mukufamba kwavanenge vachiita kuti tisvike kuKenani kwatakatarisira sevana veZimbabwe.
Muzvare Cecilia Chimbiri avo vasarudzwa kuyemukedzerwa sachigaro weboka rive chidiki ako kanoike kutanga chigaro chichibatwa nemunhukadzi vati vafara kuti bato ravo riri kusimudzira vanhukadzi vechidiki.
Tofara nekusarudzwa kwandaitwa nevechidiki vachivoyo varatidza kuti vane chivimbo chekuti vanasikana vanokwanisa kutungamira. So kuti kubva MDC chifomwa muna 1999 hakusati kwamboita wavanoti second in command ari wechi ari munhukadzi. Saka zvinoratidza kuti musangano wedu uri kufambira mberi uchienderana nematanho ari kuenderanawo nenyika.
Mutauriri wevange vachiita sarudzo vamufundo Mulilo vati sarudzo idzi dzafamba zvakanaka. Congress yechishanu kubva zvakaombwa bato reMDC muna 1999. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.